Mukuru wechipatara chemupilo Leonard Mabande vati pana vanachiremba vadiki makumi mashanu nemumwe vadzingwa basa pachipatara ichi kusvika pari zvino. Chipatara chemupilo icho chinova ndicho chipatara chikuru chechipiri munyika china vanachiremba mazana maviri nemana uye vamabande vati kudzingwa kwavanachiremba vadiki kuri kuita kuti zvinhu zviome. Asi vati vari kuedza pose pavanogona kuti vabatsire varwere vachiti vari kubatsirwawo nemadhokotera echiuto asi havana kukwanisa kutaura kuti vangani.
Obviously kana pachinge pamiswa vanhu vakadaro basa pane zvipingaidzo zvinowanikwa kuti basa rinenge rakuti remere vanenge vasara. Asi kunyange zvakadaro tiri kuedza nepatinokwanisa. Vanachiremba vari kubva kumauniformed forces vari kuedzawo varipo vari kutibatsira. Saka tiri kupa maservices asi zvakaoma. Tinongotarisira kuti nyaya iyi ichagadziriswa kuitira kuti tidzokere pakunyatsokuoparata kwedu chaiko chaiko tisina dambudziko.
Vamwe varwere vange vachiuya kuzvikamu zvevanorapwa vachibva kumba zveoutpatients necasualty vange vachidzorerwa kumba nekuda kwekushomeka kwavanachiremba. Mumwe wevanhu vakadai ndevajohn Ndlovu avo vati vanonzwa musana asi vaudzwa kunzi vadzokere kumba nekuti pachipatara pange pasina vanachiremba. VaNdlovu vati shuviro yavo ndeyekuti hurumende igadzirise zvichemo zvavanachiremba.
Ndakauya panapa kunorisivha treatment asi ndakataurirwa kuti hai hakuna madokta muchazviona kumaradio mudzoke kana menzwa kuti vachauya kana kwete. Tinoda kuti hurumende ibatsire kuti madoctors auye tinorwadziwa nyaya yestrike iyi haipindireni nesu.
Pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals pange paine varwerewo vakawanda kuzvikamu zveoutpatients necasualty uye vamwe vange vachidzokerawo kumba vasina kukwanisa kuonekwa navanachiremba. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru wechipatara ichi amai Nonhlanhla Ndlovu sezvo vanzi vange vari mumusangano. Mumwe murume angozvidoma nezita rekuti Stole ange aine mwana wake uyo ave nenguva achirwara. Ati nekuda kwekusave pabasa kwavanachiremba anomboenda nemwana wake uyu kuzvipatara zvakazvimirira asi ati hakwanise kuita izvi nguva nenguva. Akurudzirawo kuti hurumende nanachiremba vataurirane vanzwisisane.
Zvakaoma kungochirwarirwa madoktora ari pastrike vanhu vakaremerwa vanhu havana chiuviri. Saka kana ukashayiwa chiuviri chekuti ubatsire kuenda kwaprivhete zvinorwadza nokuti madhokotera edu dai akwanisa kuti vagadzirisana nehurumende vadzokera kubasa vabatsire varwere vedu zvinhu zvitiitire nyore.
Dr. Tawanda Zvakada avo vakafanira kubata chigaro chemunyori weZimbabwe Hospital Doctors Association vanoti nhengo dzavo dziri kuti hadzizi kuzotsvaga basa kuhurumende zvekare sezviri kukurudzirwa nebazi rezveutano. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.